Naka tinozo kwanza kufamba tango tisi mirila kutinzo timangwana tisi nobuda. Kana zinge za pera zekudari le mangwana tisi mzira kufamba ni rundo rwedu. Tarango zoro wa zedu chingo tisi mbisa minima kombre za kanga abasa ni mapurisa nizuri.
Asi muri kuona paine chinobuda ere mukufamba vanaita uku kusvika pari nhasi?
Tinobuda tingazotozivikanwa tichinge tasvika kuHarare asi chikuru chatinoona kuti isu tiri kufara kuti tiri kuratidza nhunha dzedu nekuti tenge vakagara kunyika yedu pasina kana chabuda kana pasina anoziva kuti isu hatiri kurwadziwa nemuhura yatiri kupiwa. Saka zvekuti zvazoita positive outcome here kana kuti negative tichazozvinzwa zvedu kana tasangana navamutulu. But we are impressed kuti iyo zvinhu tiri kuratidzira tiri kuenderera mberi neratidziro yatakanga takaronga sevadzidzi kuti tichafamba netsoka kusvika kuHarare.
Tinoonawo kuti mamwe mapoka evashandi vehurumende vari kunyunyutawo vachiramwa mabasa nekuratidzira. Imiwo muri kuwanawo here rutsigiro kubva kune mamwe mapoka evashandi vehurumende?
Zvakanyanyisa tiri kuwana rutsigiro rwakanyanya nekuti nhunha dzedu dzimwe chete nekuti kuzvitoro kwatiri kutenga kwatiri kuti mari haichakwani kwakangofanana. Saka nhunha yedu yatinayo sevadzidzisi yakangofanana neine ana vachiremba nevamwe vashandi vehurumende. Vari kutitsigira chaizvo masocial media tiri kuona masolidarity messages avo.
Saka vari kutarisirwa kumira kudare ripi mangwana, kumarondera ikoko kana muHarare?
No, idare rekumarondera. Vanotarisirwa kumira pamberi pedare mangwana na8.